Mbudziso yezvivo hatiri kudaro kuti mutambo we-2017 African Cup of Nations utambirwe muZimbabwe. Pari zvino tiri kutaurirana nevakuru vedu vehurumende kuti vakwanise kutipa izvozvi guarantee tikwanise kuendera mberi tichibhidha 2017 African Cup of Nations ine ruimbo kuti hurumende ichakwanisa kutibetsera pavo kuti tikwanise kuti tibhidhe 2017 African Cup of Nations.
Asika, takatarisa mamiriro ezvinhu munyika pari zvino, nyaya yemagetsi haisi kushanda zvakanaka, mvura haisi kuwanika zvakanaka. Mungatimi Zimbabwe ine nhandare dzakakwana here uyezve ine mukana here wekuti iwanikwe ichisimudza makwikwi makuru akadai?
Dambudziko vanhu vanoda kuwedzeredza nhamo dziri muZimbabwe muno. Nyaya yemagetsi tatova neimprovement, nyaya yemvura tatova neimprovement. Zimbabwe ine simba chaizvo kuti igadzirire kuti ibhidhe kuti mitambo ya-2017 itambirwe panapa. Zvinhu zvakawanda zvaimprovha muZimbabwe, magetsi titori nawo, mvura iripo. Plus iko zvino tiri muna 2015 tichagadzirira futi mambure maviri. Ndinorimba kuti inguva yakareba sterei kuti tikwanise kuvhota mutambo wa-2017.
Asi tombotarisa kuti pari zvino iro sangano renyu reZIFA rakatarisana nedambudziko remari, tinoona kazhinji kacho munototadza imi kuti mubhadhare kuti zvikwata zvekune dzimwe nyika zviuye zvichiita magadziriro emamwe matournaments imomo muZimbabwe. Mungazozvigona sei kuti musimudze mutambo mukuru wakadai seAfrica Cup of Nations?
Mukapetuka mutambo waAfrican Cup of Nations munotoona kuti iro sangano reCAF harizvi rinoisa mari yaro paya paya. Pane makambani akawanda anoisa mari yavo papa kuti apesirane neCAF kuti mitambo iyo yaitamba. Vandinogara ndichitaura zvaiya kuti isusu veZIFA tiri kuda kuti makambani auye tibetserane kuti mitambo inhabvu kudzirii. Ndambotaura kuti nyaya yehurumende, hurumende tiri kuti hurumende ichatibetserawo kuti ndinoona kuti makambani akauya hurumende ikauya navo vanhu vakauya tikazokugadzira mutambo weAfcon hazvizvezima chete.